Zvabuda musangano ndezvekuti masangano gumi nemana anomirira vachandi vehurumende abvumirana zuva ranhasi kuti isu hatingagoni kugamuchira zviri kuitwa nehurumende zvekufamba ichibvunza vashandi kuti munoda keshe here pabhonasi renyu kana kuti tokupai ari masenzi. Isu tiri kuti hurumende ngaingopa vanhu bhonasi ravo. Izvozvo zvavari kuita zvekubvunza vanhu hazvinei nesu hatiri mareferenda munokufambisa mabalot paper. Kechipiri, tabvumirana kuti vamwe vakuru vari muhurumende vasiyane netsika yokutuka vatungamiriri vemasangano nokuti pakabuda mashaka okuti isu matungamirira masangano evashandi vehurumende tisu tiri kuda keshe vashandi vari kuda mastems. Isu izvozvo hatina kubvumirana nazvo nokuti hatisi chokwadi nokuti isu tinogara tichitaura nevashandi.
Tinonzwawo kuti pabuda chisungo chekuti muratidzire musi wemuvhuro svondo rinouya. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Hongu, tazobvumirana kuti mukunyunyuta nekugunun'una kwatiri kuita musi wemuvhuro musi wa6 vashandi vose vehurumende vachaungana muHarare kuratidzira panyaya yebhonasi nepanyaya yekuti kushungurudza kwatiri tichaita kuratidzira kwemumigwagwa tichaungana paHarare Garden musi wa6 kuti tiratidzire kuti hatiti kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yebhonasi nehurumende. Musi wa6 wakare uyo ndo musi watiri kufanirwa kusangana nemakurukuta ehurumende anoita nezvemari kuti vatiudze kuti vari kuvazofunga zvipi.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vehurumende havasi kuseenza musi iwo wemuvhuro?
Izvozvo hatikwanisi zvedu kutaura iko zvino, but chikuru chatinoda kuti chizikamwe ndechokuti izuva rekuratidzira. Saka tichatarisira kuti pane vashandi vachatombobva pamabasa vachiuya kuzoratidzira, asi hatina kunge tataura maererano nestraiki chaiyo yekuti vanhu vose vamira basa kungoratidzira kwemusi iwoyo.